Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Nosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina ndira 21, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Kwanza kwa nesu mchurongwa chetu cha nasi. Ini dini jonga kande miri, nishitepenyu randre kumba, nipamu sana pe kuchikira chivura cha COVID-19, nishiti esu nesu mchurongwa chetu cha nasi. Mende ino vigama gamba maviri, ezano PF, amai Ellen Gwaradzimba, na vamoto ni maleanga pa Heroes Acre.
Situation ya takata sana na ayo ya kaipa shukuru no kuda kudenda re COVID-19. Tino kumirana na azo kuti alisi denda ratingango tarisira kuti urumende yoka ingari gazira.
Vema chechi vokurudzira munhu wese kuti atore matanho ekuzvidzivirira kubva kuchirwere cheCOVID-19 icho chiri kutora upenyu hwevanhu vakawanda munyika. Mutori wenhau ari muJerry Hopewell Chingono omirira mutongo pachikumbiro chake chasvitswa mudare nhasi chekuti apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo mbiri dzezano PF vaMorton Maleanga naDr Ellen Gwaradzimba avakafa nemusi wechishanu chapfuura varadzikwa semagamba paNational Heroes Acre. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachikurudzira veruzhinji kuchinja maitiro avo pakurwisa chirwere cheCOVID-19 icho chakatora upenyu hwevaviri ava. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
VaMaleanga avo vanga vari nhengo yeZanu PF Central Committee vakashaya musi wa15 ndira kuparire nyatwa mushure mekurwara kwenguva diki, uye Dr Gwaradzimba avo vange vari gurukota reManicaland vakashaya musi mumwe chetewo pane chimwe chipatara muHarare mushure mekubatwa neCOVID-19. VaMunangagwa vati utachiwana hweCOVID-19 huriko mazuva ano huri kupararira zvakanyanya, uye zvakakosha kuti vanhu vachinje maitiro avo mukutevedza zvese zvinosungirwa kuitwa nepasi rezveutano neWorld Health Organization mukudzivirira kupararira kweCOVID-19.
The present COVID-19 variant is stronger and spreads much faster.
Utachiwana huriko hune ukasha uye hunopararira nekukasika, zvekuti tinofanirwa kungwarira pamwe nekuona kuti tazvidzivirira.
Vatiwo zvakakosha kuti vanhu vasina mabasa akakosha vanoita vagare kudzimba, vachiti Zimbabwe ichakunda denda reCOVID-19 kana vanhu vakazvidzivirira kubva
kuCOVID-19.
Zvakakosha kuti titevedzere zvese zvatinonzi tiite kuzvidzivirira kubva kuCOVID-19. Ndinokumbira mese kuti murambe muchishandisa masanitizer, kupfeka maface mask zvakanaka, pamwe nekuita social distancing.
Denda reCOVID-19 rauraya makurukota matatu ehurumende, kusanganisira vaParents Shiri vakafa gore rapera, uye gurukota rezvekuryidzana nedzimwe nyika vasivusiso moyo avo vakashaya nezuro. Hurumende haisati yazivisa nezveurongwa hwekuti vamoyo vacharadzikwa rini. Vakafa nobata chigaro chemutauri weMTCT vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana vaMunangagwa kuti vanhu vagare mudzimba pamwe nekushandisa nzira dzese dzekuzvidzivirira kubva kuCOVID-19.
Asiwo tiri kukumbira hurumende kuti panguva ino iyo inenge ichitarisa pese pese ichi kuona kuti masafetiness ayo agone kubata vanhu vanorwara kuti vabetsere, nekuti chirwere ichi chinoda kuti munhu abetsere nemaoxygen tanks nechichichi zvisingagonekwe nevakawanda vanogara muno muZimbabwe.
Munyoranona nezveutano muMDC Alliance uye vaive kurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati wechokwadi kuti utachiona weCovid-19 hwave kupararira zvakanyanya. Dr. Madzorera vati zvakakosha kuti hurumende iite ungururo yekuona kuti utachiona huripo mazuva ano hune ukasha kudarika hwaivepo here. Kunyange hazvo, mitemo yekudzivirira kupararira kweCovid-19 ichiti munhu anenge ashaya nedenda anofanira kuvigwa nekukasika. Izvi hazvisi kuitika kuvakuru vakuru muhurumende nevezvematongerwo enyika. Dr. Madzorera vati panofanira kugadziriswa kuitira kuti mutemo ubate vanhu zvakafanana.
Ipapo ndopavanokanganisa kuru, nekuti isi toita zvatinoona vachiita. Mangwana vakazoda kutimanikidza kuti tichengete munhu wedu zuva rashaika kana mangwana acho, tinorambawo kuti kuonyi makatora 6 days one. Mutemo ngaungoaplaya zvakafanana kuvanhu vese. Ukasaaplaya zvinoreva kuti mutemo uyu hauna basa, vari kutinyepera. Hapana kuparira kunoita chirwere kana vanhu vachichengeta bhodhi ichigara hayo mumba nezvimwe zvakadero. Saka ngavachenjere ipapo, vachinje maitiro.
Vamalianga naDr. Gwaradzimba magamba echitatu kuvigwa zuva rimwe chete paHeroes Acre, zvichitevera kuvigwa Papa George Rutanire naamai Maud Muzenda muna 2017 uye amai Vivian Mwashita naamai Victoria Chitepo muna 2016. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Vanhu makumi mashanu nevana vakafa nezuro nechirwere cheCovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa munyika nechirwere ichi pamazana masere nemakumi manomwe nevapfumbamwe, kana kuti 887. Vanhu mazana manomwe nemakumi matatu nevatatu, kana kuti 733, vakabatwa nechirwere ichi nezuro munyika yose. Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwave pazviuru makumi maviri nezvipfumbamwe nemazana mana nevasere, kana kuti 29,408. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru gumi nezvipfumbamwe nemazana maviri nemakumi mashanu nevatatu, kana kuti 19,253, zvichitevera kupora kwevanhu chiuru nezana nemakumi mana nevatatu, kana kuti 1,143. Vanhu vachiri kurwara vasvika zviuru zvipfumbamwe nemazana maviri nemakumi manomwe nevatanhatu, kana kuti 9,276. Apo uwandu hwevanhu vari kufa kana kubatwa nechirwere ichi huri kuramba huchikwira. Vemakereke vanoti vari kushanda zvakasimba vachirwisa kudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 kuburikidza nekuwanisa zvipatara zvemachechi, zvikwanisiro, mvura pamwe nekupa dzidziso kune veruzhinji pamusoro pedenda iri. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vanoti nyaya yakatarisana nenyika yedenda reCovid-19 haichisiri nyaya ingangonzi ingasiyirwa kumaoko ehurumende chete, asi kuti yave nguva yekuti munhu wese pamwe nemasangano akasiyana-siyana vava nechavangaisa mukubatsiridza kuti zvinhu zvireruke. Panyaya yevamwe vemakereke vari kukurudzira nhengo dzavo kuti dzisazotora nhomba yekudzivirira COVID-19 kana kuti vaccine, Dr. Mutata vanoti vemakereke ava havafanirwe kutsvaga mbiri nekushambadza mashoko asina chokwadi mukati, asi kuti vanofanira kunge vachitokurudzira kuti pange pachiwanikwa nzira dzekuti nhomba iyi inge ichibatsira. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuru yataita navo.
Uku vajongo akandemiri situation yatakatasana nayo yakaipa zvikuru nokuda kwedenda reCovid-19. Tinobvumirana nazvo kuti harisi denda ratingangotarisira kuti hurumende yoga ingarigadzira.
Imiwo semakereke, ndezvipi zvamuri kuitawo mukubatsira munyaya iyoyi?
Isu tine majana atafunga kutora atava nenguva tichimanya nawo. Yekutanga ndeyekuti tiri kumanya nepfungwa dzekuti vanhu vange vane ruzivo rwakakwana pamusoro pedenda, nekuti pane information dzenhema dziri kumanya mukati menyika. Chechipiri ndechekuti takatangawo chikamu chekuti tipe vanhu zvekudya. Chechitatu inyaya yekuti tirambe tichi batsirana nezvipatara zvedu. Tiri kuzvipatara, tine zvipatara zvemachurches zvinova ndo zvakawanda kumamisha. Tangati batsiridzana nezvipatara izvozvo kuti zvinge zviri COVID ready. Saka tangachipudzira mberi zvipfekwa zvevanorapa kuti vagone kuzvidzivirira, uyezve nekugadzirisawo kune zvimwe zvipatara kwanga kune mvura dzisingashandi zvakanaka. Tangachibatsira kuti tivakidzire kuti mvura dziveko. Nenyaya yekuti COVID inoda kuti vanhu vageze maoko, inoda kuti nzvimbo dzinge dzakashambidzika.
Tichitarisawo panyaya yenhomba, Reverend Dr. Mutata, munofunga kuti Zimbabwe yakagadzirirawo here kunge yaakuzopa nhomba kana yave kuwanikwa munyika?
Ya, tiri kufunga kuti panyaya yenhomba hakuna nyika yakagadzirira zvakakwana nyaya dzenhomba. Gadziriro ndofunga haina kukwana, asi chinodiwa ndechokuti zvatinoziva kuti gadziriro haina kukwana. Zvinotsvaka kuti isusu umwe nomwe atambe jana rokuti timeke shuwa kuti chigwere hachipararire. Hongu tiri kunzwa kuti kune vanoda kutibatsira vachatibatsirawo, but havagoni kutibatsira ivo vasati vazvibatsira zvakakwana.
Tiri kunzwawo kuti kune vamwe vemakereke vari kutokurudzira nhengo dzavo kuti dzisazotora iyo nhomba iyi kana yakuwanikwa munyika. Zvii zvamungataurawo imi?
Tiri kuona mhirizhonga iri pakati pevanhu vari kuti nhomba hadzifaniri kubayiwa. Hapana asingazivi kuti nhomba yagara ine maside effect. Nhamo yaitika ndeyekuti vazhinji vamwe vechitendero vari kutsvakawo relevance munguva iyoino yeCOVID-19. Saka vanotsvaga kuti vangabatsira sei, asi kana vana masolutions ngavauye nawo. Uyezve kana vachifunga kuti ivo havadi kubayiwa nhomba, ngavarege kubayiwa nhomba. But chatinoziva ndechokuti nhomba yakararamisa vanhu vakawanda munyika yokwedu, uyezve tinovimba kuti nhomba icharamba ichiraramisa vanhu.
Vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Dare repamusoro nhasi ranzwa chikumbiro chemutori wenhau Hopewell Chingono chekuti atongwe achibva kumba pamhosva yaari kupomerwa yekuburitsa mashoko emanyepo, rikati richapa mutongo waro munguva inotevera. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachisvitsa chikumbiro chaChingono kudare chekuti atongwe achibva kumba kwake, rimwe remagweta ake vaHarrison Nkomo vaudza dare kuti mutongi wedare raMajor Street valanziri Ncuve vakakanganisa pavakanyema Chingono mukana wokubhadhara mari yechibatiso. VaNkomo vati mutongo wavaNcuve wokunyema Chingono mukana wokubhadhara mari yechibatiso wakange usina kufanira, sezvo pasina humbo wakasvitswa kudare nevachuchisi venyaya iyi, unoratidza kuti pane fungidziro yekuti Chingono akapara mhosva yaari kupomerwa. Vati chikamu chemutemo waari kunzi akatyora chakabviswa mumagwaro emitemo yenyika nedare repamusorosoro munyika reconstitutional court. VaNkomo vati zvinoshamisa kuti vaNcuve vakaenderera mberi nekuramba kuti Chingono atongwa achibva kumba kwake, kunyange hazvo pasina humbo wakasvitswa kudare nemapurisa pamwe nevachuchisi, unoratidza kuti ihoromori. Asi muchuchisi panyaya iyi vaRichard Chikosha vati zviri pachena semhanza kuti Chingono akataura manyepo, sezvo mwana waanonzi akati akafa mushure mekurohwa nemboma nomumwe mupurisa ari mupenyu uye asina kukuvara kana kurohwa. Vachibvunzurudzwa nemutongi wedare vaDavidson Foroma, vachikosha vatenda kuti Chingono hanganzi horomori kana asati ambobatwa nemhosva. Vachikosha vati mutemo wakaraswa nedare unonzi Chingono akatyora wakavandudzwa neamendment 3 yakaitwa muna 2016, saka nokudaro uchiri mumagwaro. Asi vaNkomo vati zvataurwa navachikosha izvi zvakafanana nekumutsa chitunha. VaForoma vati vachatora mutongo wavo muzuva ravasina kutara. Rimwe remagweta aChingono vaJeremiah Bhamu vatenda kuti mutongi wedare achazotura mutongo wake munguva inotevera.
Mushure mongi tapedza gakava, mutongi vati vachada nguva yekutarisa zvaiswa pamberi pavo vozotura mutongo wavo mumazuva mashoma shoma anotevera.
VaBhamu vati wavasvitsa zvimwe zvikonzero kudare zvinoratidza kuti vaNcuve vakakanganisa mumutongo wavo.
Zvizhinji zvatanga tichiti akakanganisa, kutotangira pakuti kuramba kuti vaChingono vapiwe bheyo ndo kutotadza kwaakatoitwa pakutanga ikoko nezvikonzero zvakati wandei.
Nyaya mwana uyu yakasungisa omiriri wezengeza West Mparamende uye vari mutevedzeri wasachigaro MDC Alliance vaJob Skala pamwe nemutauriri webato iri Muzvare Fadzai Mahere. Vaskala vakatarisirwa mudare repamusoro mangwana apo chikumbiro chavo chokuti vatongo vachibva kumba chakatarisirwa kunzwi kwamushure mekuraswa kwechikumbiro ichi nedare raMajor Street iro rakabvuma kuti Muzvare Mahere vatongwe vachibva kumba kwavo. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare vaforo mavati vaArnold Kamudyariwa uyo anozivikanwa mune zvemimhanzi nezita remadunhurirwa rekuti DJ Fantan nevamwe vake vaviri vabhadhare zviuru gumi zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso vakamirira kunzwikwa kwechikumbiro chavo chekupikisa mutongo wakaturwa nedare raMajor Street pamhosva yakabatwa nayo DJ Fantan nevamwe vake vanoti Tafadzwa Kadzimwe uyo anozivikanwa achinzi Levels pamwe naSimba Rashe Chana Chimwe uyo anozivikanwa mune zvemimhanzi achinzi Dhama vakange vatongerwa kugara mujeri kwemwedzi mitanhatu mushure mekubatwa nemhosva yekunzi vakaridzira vanhu vakanga vakamirira kupinda mugoredzva mimhanzi kumbare vachityora mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Zvichitevera mutongo wanhasi vatatu ava vachange vari kudzimba dzavo vakamirira kuti mutongo wavakange vapiwa uongororwe nedare repamusoro. Zvichakadai vaforoma vanyima mukana wokubhadhara mari yechibatiso vamwe vakuru vakuru mukanzuro yeHarare vanoti vatendai kuenda vanoona nezvemari mukanzuro iyi pamwe navakainos Chingombe vanoona nezvevashandi. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekushandisa hofisi dzavo zvisirizvo uye dare rati hapana zvavasvitsa kudare zvinonwisa mvura zvinokodzera kuti vapiwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemuNigeria yakavhura zvikoro zvose zvemunyika musi wa18 Ndira zvisinei kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kukwira. Kunyange hazvo mamiriyoni nemamiriyoni evadzidzi vari kufara kuti vadzokera muzvikoro kunoita zvidzidzo zvavo. Vakuru vakuru veutano vari kukurudzira kuti vadzidzi ava vagare vakazvidzivirira kuchirwere ichi. Uwandu hwevanhu vasina mabasa muAmerica ava vari kuda rubatsiro huri kuramba huchikwira. Bazi rinoona nezvemabasa nevashandi muAmerica rinoti dambudziko rechirwere cheCOVID-19 riri kuvhiringa zvakanyanya upfumi hwenyika iyi. Bazi iri rinoti vanhu vanosvika zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 900,000 vakanyoresa kuti vapiwe rubatsiro svondo rapera, kunyange hazvo uwandu uhwu hwakadzika nezviuru 26,000 zvevanhu kana kuti 26,000 vakanyoresa kupiwa rubatsiro masvondo maviri apfuura. Joe Biden vakatora mhiko yekutungamira America kwemakore mana anotevera muchiitiko chainge chakatariswa nepasi rose kusanganisirawo Zimbabwe iyo ine vatungamiri vakatemerwa zvirango neAmerica vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi vakuru vehurumende ava vanoti chakapa kuti vatemerwe zvirango inyaya yekuti vakatora minda kubva kuvachena vachiipa kuvatema. Zvirango izvi zvanga zvichiwedzerwa gore roga roga kubva muna 2004 uye zviri kutarisirwa kuwedzerwa zvakare muna kurume navaBiden. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakanyora padande mutande rawo reTwitter kuti America haikwanisi kumira pachuru ichitsuura Zimbabwe nezvikodzero dzevanhu mushure mebatamurefu batamupfupi yakaitika paCapitol Hill apo vatsigiri vemutungamiri wenyika vaDonald Trump vakaita mhirizhonga vachiramba kutambira zvakabuda musarudzo. Asi muzinda weAmerica muZimbabwe wakabva vati weZimbabwe inofanira kuferefeta kuurayiwa kwakaitwa vanhu, kubatwa chibharo uye kutoshwa nemauto kwevamwe vairatidzira munandira 2019. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga pamwe nasachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vari nhengo yezanup f vakaendinesparadza. Totanga nekunzwa kubva kuna vaparadza nezvekutambidzana masimba muAmerica.
Kupinda kwakaita vaBiden nezuro kuti vaite mutungamiriri weAmerica wechinamba 46 kwakafamba zvakanaka zvikuru, asi chatakashora ndechekuti vaTrump vakanga vasipo vakaenda kuFlorida vachisiya mutambo uripo. Izvi ndozvatinoona muno muZimbabwe zvichiitika, kuti kana munhu ukadyiwa maelection unotsamwa woreva nhema kuti ndabiridzirwa, ndaita sei, henda hwina iwo waruza. Asi takafara zvikuru kuti vaBiden vakapinda. Tinofungidzira kuti isu senyika yeZimbabwe tichasenza zvakanaka navo, sekutaura kunoita vamunangagwa vachigara vachitaura kuti aiwa isu hatina daka nenyika dzese dzepasi rino.
Kandai renyu tinzwe vamavhinga.
Makorokoto kumhuri yeAmerica kuti masimba akatambidzanwa zvakanaka murunyararo zvakambenge zvaoma, vaiva pachigaro vaTrump vachiedza kuda kurambira pachigaro. Asi takaona kuti kuAmerica kune mapazi ehurumende akasiyana-siyana akasimba, akaramba kutevera zvaitaurwa nemutungamiri wenyika chaiye chaiye. Mauto aigona kunge akaita zvinoitwa kune dzimwe nyika zvokuti vaibva vamhanya kusbatanidza nyaya dzematongerwo enyika vachipindira. Uyezve dai mauto eZimbabwe aonawo zvinoyevedza zvinonwisa mvura zvakaitwa nemauto ekuAmerica.
Vaparadza, munoona here vaBiden vachibvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende izvi?
Mugore ra2002 vaBiden ava vachiri senata naMike Clinton ndova vakaita mutemo uya unonzi Zidera, wakazotipa kuti tipuwe zvirango zvatinazvo vachibatsirana nevakomana veMDC vari muno munyika. Saka tinovimba kuti nekufamba kwaita zvinhu nekuchinja kwaita hurumende muno munyika kubva kuna vaMugabe kuchinda kuna vaMunangagwa, tinofungidzira isusu kuti yava nguva yekuti tichiregerera kutaurisa zvekumashure titarise zvekumberi, sezvo ndizvo zvavaitaura ivo nezuro pavakagadzwa. Saka tichataura navo kubvira iye zvino kusvikira zvanaka.
Vamavhinga, munoti kudii nezviri kutaurwa navaparadza?
Zvaitika kuAmerica vaBiden vachipinda mumasimba murunyararo hazvireve kuti vanhu vakatemerwa zvirango, vatungamiri vanga vachikonzera mhirizhonga, vanga vachikonzera kutyora kukodzero kunyika dzakaita sana Zimbabwe, hazvireve kuti vaakupukunyuka. Zano ratingapange vaMunangagwa nehurumende yavo yeZANU-PF nderekuti kana vachida kuti vabisirwe zvirango, ngavataridze nemabasa kuti vachinja maitiro. Tinovimba kuti hurumende yavaMunangagwa haizongotungamidzi chete mashoko ekuti tinoda kuti titaurira nere-engagement iri kutaurwa pasina mabasa anobatika anoonekwa ekuremekedza kodzero dzevanhu. Dambudziko guru nehurumende yeZimbabwe nderekuwanza simba kumuromo sepinjisi vasingaiti nemabasa. Mauto nemapurisa pavanotyora kodzero vachimbunyikidza vanhu, vachirova vanhu, vachipamba vanhu dzimwe dzenguva, hurumende yeZimbabwe iri kuramba yakati mwii zvayo, haisi kuita zvinofanira kuitwa nehurumende zvekuona kuti nharadada dzasungwa dzavharirwa mutorongo.
Vaparadza,
dambudziko raMavhinga nderekuti haone chakaipa chinoitwa neAmerica. Ari kuti zvinhu zvakafamba zvakanaka nezuro pakagadzwa vaBiden, haasi kuona kuti Washington ipapo paCapitol Hill pese apa angari masoja chete ipapo akamirira, ende papasina vanhu. Nekuda kwei? Nekuda kwaTrump akanga aramba kuti haana kudyiwa maelection.
Peta henyu chirongwa chedu vaMavhinga, hatingaswerere kuvhiya katiyo.
Vatsamweko vaparadza, ini ndangoti chete hurumende yeZimbabwe kana ichida kuti ive nemutangiro mutsva ngairemekedze kodzero dzevanhu.
Vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vaMavhinga vachitaura vari parunhare kuBritain. Manzwo zvakare kubva kuna sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vari nhengo yeZANU-PF inomirira Makonde vakainzi Nesiparadza vachitaura vari parunhare muHarare. Hurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. nyanzvi munyadzo zvekuwanikwa kwemvura mumadhorobha dziri kukurudzira kanzuro yeguta remasvingo kuti iite urongwa hwekuisa mishina mitsva yekupomba mvura kuitira kupedza dambudziko riri muguta iri iro rave nemakore akawanda richinetsa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Nyanzvi munyaya dzemvura dzinoti dambudziko iri riri kukonzerwa nemapombi anogara akafa kunopombwa mvura kudhamu remutirikwi. Nyanzvi munyaya dzemvura uye vari nhengo yesangano rewater alliance in Zimbabwe vahardlife mudzingwa vanoti kanzuro yemasvingo inofanirwa kuisa mari yakawanda mubhajeti mayo kuitira kuti itenge mishina mitsva nekuti iripo yapedza nguva yayo yekurarama.
Mapombi anosupplya mvura ane nguva yaanotarisirwa kuti kana yapfuura anenge akutsemuka asingachamiri zvakanaka, inonzi pachirungu lifespan. Saka pamapombi ose akatsvetwa aifana kunge areplaceswa nemanyowani. Ende kuti zviitike zvinoda mari yakati wandei nekuti pachirungu iwayo anonzi macapital projects kunyaya dzemvura. Saka kuti tigadzirise dambudziko iroro zvinoda kuti paitwe zvinhu zviviri. Chekutanga, guta remasvingo pacharo parinotura bhajeti rinofanira kupa chikamu chakakura chebhajeti rayo kunyaya dzemvura. Ndopatinotangira ipapo.
Dzimwe nyanzvi dzinotiwo mapombi aya ava kuremerwa neuwandu hwevanhu vave mudhorobha remasvingo sezvo mapombi aripo akaiswa munguva yeutongi hweRhodesia. Mapombi aripo akanga akaisirwa kuti ape vagari vanosvika zviuru makumi mana asi vagari izvezvi vapfuura zviuru zana. VaJozi Mapuvire avo vaimboshanda kubazi remvura vanoti mapombi aya kunze kwekuchembera ava kukurirwa neuwandu hwevanhu nokudaro kanzuro inofanira kuvandudza mapombi ayo.
Kanzuro inokangamwa basa rayo chairo rakarokutanga zvonzi kanzuro kupa vanhu mvura. Saka mapombi awo achiisiwa ane kapasiti yevanhu 40,000 muna 1960 anga akatoisiwa achitonzi kuti ichati kurei nzvimbo asi ogona kusvika kwete 100,000 vavako. Vanhu ava ngavamboitawo siriasi vombofokasawo panyaya yekuti vagadzirise vawanewo mapombi matsva.
Meya weguta remasvingo vakoreni Maboke vanoti kanzuro ine urongwa hwekutsiva mapombi aripo nematsva uye vakatozviisa mubhajeti ravo regore rino.
Tikatarisa iko zvino pabhajeti redu takatoisa nyaya yekuti tiri kuda kureplesa mapambo aripo pabhajeti ratikaita ra2021. Asi zvaiko zvino dambudziko ratiri kusongana naro remvura tiri kusongana naro haisi dambudziko yepombi, idambudziko yematransfoma ekuzesa. Asi ari pakati pokugadzirwa matransfoma achona. Asi kana ari dambudziko remapombi pabhajeti redu ratikagadzira ra2021 nyaya yemapambo iripowo ipapo.
Nhengo yesangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA musare rumbidzai magrupi ravanoti vanotsigirana nenyanzvi dzemvura kuti mishina inopomba mvura inofanira kutsiviwa nemitsa sezvo dambudziko iri rava nemakore akawanda riripo.
Isu sesangano rinomirira vagari tinonyunyuta zvakaita tova nemakore akawanda zvokuti tichinyunyuta pamusoro pemapombi ekubushmed aora adarikidza lifespan yawo. Anova neexpecta kuti ange achipamba mvura inopa masvingo ose. Vagari vari kuenda for more than 4 weeks vasina kana mvura nenyaya yaizvozvo. Naizvozvo tinoti council yaiprioritiza kuchinjwa kwete kugadzirwa asi kutochinja kuiswa mapaipi manyuwani kubushmed.
Vamudzingwa vari kukurudzira makanzuro munyika akaita semasvingo kuti ashande nebazi rekutongwa kwematunhu kuti akumbire hurumende kuti iwedzere mari dzemvura kumakanzuro panoitwa bhajeti renyika gore roga roga.
Zvizhinji zvinogadziriswa nenational government panopuwa bhajeti navamutuli ncuve gurukota rinoona nezvemari vanofanira kupa chikamu chakasimba kunyaya dzemvura ndokuti tigadzirise dambudziko iri. Dambudziko ratinaro munyika medu nderekuti nyaya dzemvura dziri kunyanya kugadziriswa nemari iri kubva kumasangano akazvimirira anonzi non-governmental organizations. Hurumende iri kupa chikamu chidiki diki zvikuru kubva pakuzvitonga kuzere muna 1980 bhajeti remvura riri kupuwa nehurumende riri between 1-2%. Saka hatingatarisiri kuti tigadzirise matambudziko ane chekuita nenyaya dzemvura.
Studio 7 yainakwanisa kubata gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe kuti hurumende ine urongwa hwakaita sei hwekupedza matambudziko emvura madhorobha ari munyika. Asi vagari vemasvingo vanoti vari panguva yakaoma sezvo vachigona kupedza nguva yose yenational lockdown level 4 vasina mvura sezvo kanzuro yavo yakazivisa kuti panodiwa masvondo mana kuti dambudziko iri rigadziriswe. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku Studio 7 at vovnews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ngolwesine mhla ka 21 Zivandela 2021 ngupracetis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
I therefore urge all our people to continue to sanitize, wear face masks, and maintain social distance. This is not time to retire and to let our guard down. Those who are not on essential duties to stay at home.
Umongameli Emerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukubana alandele iziqondiso zokungahambahambi njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 eze lockdown.
So siyacela nathi njenge-government ukuthi lathi kayisinike i-cushioning fund. Last year sayicela i-government yaze yasinika after maybe 7 months. Sicela i-cushioning fund.
Abaphila ngokuthengisa kubulawayo sebecele uhulumende ukubana agcwalise isithembiso sakhe sokuthi uzabebanika imali yokuthi baziphilise ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. Sebedlalela kumashumi aphezu kwamahlanu abantu ababulawa yi-COVID-19 ngalanga linye eZimbabwe kusukisela ekuqaliseni kwale iviki. Izolo kuphela kubhubhe abantu abangamashumi amahlanu lane 54. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Idolobho leHarare lokhu likhokhela ngokuba labantu abaningi asebefunyanwa bele COVID-19. Izolo kuphela kutholakale abantu abangamakhulu edlula amabili 242 phakathi kwabangamakhulu edlula ayisikhombisa abahlole batholakala belegciwane leli eZimbabwe jikelele. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Sebedlalela kumashumi aphezu kwamahlanu abantu ababulawa yi-COVID-19 ngelanga linye eZimbabwe kusikele ekuqaleni kwale viki. Izolo kuphela kubhubhe abantu abangamashumi amahlanu lani 54 lasebebulewe ileli gcikwane kwabangamakhulu phose athiwa munye munye 879. Abantu abangamakhulu edlula isikhombisa 733 batholakale bele COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo. Lokhu ukhuphule inani lasebehlolwe batholakala bele gcikwane leli kunkulungwane phose ezingamashumi amathathu 29,408. Lokhu laqhamuka eZimbabwe nyakenye ukuthi abake balaliswa isifo basila sebezinkulungwane eziphose zifike amajumi amabili 19,253. Eze kwazile Africa i-COVID-19 zihlasele abantu abayizigidi ezidlula ezintathu 3.3 million yabulala inkulungwane ezingamajumi edlula athoba munembili 81,861. Emhlayweni jikelele sebezigidi phose ezilikhulu 96.9 million ababanjwe ligciwane leli labulala abedlula izigidi ezimbili 2.1 million. Elemelika yilo likhokelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe COVID-19 emhlabeni jikelele asebekuzigidi ezifika phose amachumi amabili lane 24.4 million yabulala inkulungwane eziphose zifika amakhulu amane 406,196. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Umongameli Emerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukubana alandele iziqondiso zokungahambahambi njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 eze lockdown esithi igciwane leli lidla ubhedu lonyaka ukwedlula nyakenye. Mnangagwa utsho lokhu embuthanweni wokubekwa kukamnumzana Morton Maliyanga Lonkosikazi Ellen Gwaradzimba emathuneni angcotsho amaqhawe yesizwe eNational Heroes Acre eHarare. Umlondolozi Ndlovu usethulela njalo lolu daba.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi sinye ilizwe lisebunzimeni ngemva kokufelwa ngabaphathintambo ababili bakahulumende uGwaradzimba ndawone loSibusiso Moyo ubona bathethwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kuza njalo ngesikhathi inani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 liqhubeka liqansa kwethusayo kulabantu abangamashumi amahlanu lane abakhulelwe yiwo izolo kuphela. Umnanga gokhuthaze uZulu ukuba abambane lohulumende ekulwiseni lumkhuhlane.
Was achieved by many in their own various ways. No one family, no clan or tribe can ever be exclusively credited for it.
Inkululeko yethu yalethwa ngabaningi besenza okwehlukeneyo. Akula mhlobo ongathiwa wenza okukhulu empini. Sakwenza lokho singabantu ababambeneyo. Ngokunjalo impi le silwa le COVID-19 sizayinqoba njengabantu ababambeneyo.
Qhubeke ethi abantu kumele baye emsebenzini eqakathekileyo yibo bodwa abavunyelwayo ukubonakala behamba-hamba.
Ngikhuthaza uZulu wonke ukuba aqhubeke geza izandla lokugqoka amamaski. Kumele singaminyezelani. Lesi ayisiso sikhathi sokudinwa labo abangekho emsebenzini kabahlale ngekhaya.
Lokhu kusekelwe isiphathamandla sebandla liphikisayo leMDCT umnumzana Witness Dube.
Uqazwe we-COVID-19 lo usubuye ngamandla kulesi sigaba sawo sesibili, usubuye usulolaka, usubuye usuphethe ngathi ezinye inhlamvu zawo esezikhona manje sezibulala umuntu ngesikhathi esifitshane kakhulu, kuhlanganisela nalaba abake bagula basila. Ngakho abantu kumele sinanzelele sibili, siqaphe, siphelele, sibe lipolisa komunye komunye. Abantu abangahambi inhambo abangadingi ukuthi bazihambe besiya phakathi kwabantu ngoba bayabe bekhulisa amathuba okuthola umkhuhlane. Abantu asigezeni izandla ngesepa.
Kodwa isikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa uthe umongameli Mnangagwa kumele kube nguye lebandla lakhe qala ukulandela iziqondiso ze-lockdown.
Into ekhona ukuthi president weZANU-PF labantu beZANU-PF bayakhuluma kodwa ukwenza abenzi. Silezindawo ethe kulo president Mnangagwa eMashingo labantu beMashingo ngabe kukhalwa undaba. Bayakhuluma nsuku zonke nge-COVID ukuthi abantu abalandele izinqumo lemigoqo ye-United Nations World Health Organization, but bona abakulandeli. Sibonile 3 weeks ago MDCT iphiwa imvumo yokwenza i-Congress abantu begcwele.
Kusanjalo amazwi awenduduzo lokho esiza kumuli kamuye obe ngumphathintandubo ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Sibusiso Moyo ophuphe izolo ngemva kokukhulelwa umkhuhlane we-COVID-19. Iningi labamabandla ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo zimchaze njengomuntu oyanganzima ukusebenza laye. Amalungiselelo okubekwa kakhe abikwa ezakwaziswa ngokuya kwesikhathi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa uphinde wakhipha umlayo ukuthi uDr. Khombo Moyana aphiwe inhlonipho yomngcwabo oncediswa nguhulumende, i-state funeral. UMoyana obhubhe ngomvulo mhlaka 18 Zibandlela waba ngusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, wakuqala eleZimbabwe elithola uzibuse ngomnyaka 1980. Lesi saziso sethulwe lugatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko ngwalotshwa lasenkundleni yokuxhumana eyebulenjini eye-Twitter. Aba abaphila ngokuthengisa kobulawayo sebecele uhulumende ukubana agcwalise isithembiso sakhe sokuthi uzabe banika imali yokuthi baziphilise ngesikhathi se-COVID-19 lockdown, njengalokho asethe wakwenzela izisebenzi zakhe ukuzinike amadola emelika angamashumi ayisikhombisa lanhlanu, $75. Wanastasia Ndlovu uzethulela lolu daba.
IZimbabwe iphakathi kwe-COVID-19 lockdown kulanga lechumi lasikhombisa osekubangele ukuba abaphila ngokuthenga bethengisa ezweni lakwamanye amazwe kobulawayo bahlabe omkhulu umkhosi ukuthi bazagcina bebulawa yindlala beku-COVID-19 lockdown. Ophila ngokuthengisa unkosikazi Jotina Lusinga uthi uhulumende wabatholisa kanye imali yokuziphilisa.
Uthengisa ufake emlonyeni, ugcina vele usala ungalalutho. Manje sesingasayenzi lutho, hey, impilo yabanzima kakhulu. I-government yake yasithembisa ukuthi iyasinika ama-cushioning fund of which ibisinika 600 bond esayithola kanye. Yona yayithe ezosinika for amanyanga zonke ze-COVID. Of which le 600 yakhona ayilanto eyithengayo, ithenga 10 kg yemvuvu sokuphelele khonapho.
Omunye njalo ophila ngokuthengisa unkosikazi Debra Mukasa uthi labo kumele batholiswe uncedo phansi kwesikhwama se-cushioning fund.
So siyacela nathi njenge-government ukuthi lati isinike i-cushioning fund. Last year sayicela i-government yaze yasinika after maybe 7 months sayicela i-cushioning fund yasithumezela ama 600 RTGS okuyibana ngaleso sikhathi vele imali yangkhona yacina isithenga amalofisi kwakuphela. So ngokuphangisa ngokucwayiza kwelihlo sicela uhulumende ukuthi lathi ehle sinanzelele masinyane.
Umqondisi webulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Mikhail Ndiweni uthi lonyaka abakayitholi
imali ethenjiswe uZulu asikayiboni, sibale nje emaphepheni kuphela. Akukabile imizamo yokuthi kumbe kuthunyezwe amabizo abantu abazisebenzayo. Sahambisa amabizo nyakenye qala ukuvala kwelizwe ngamatshi kathesi lonyaka okayenzwa lutho. Siyazi akhona amalunga asethengisa angene enyakenye, so amabizo sehambile kodwa sikatshelwa ukuthi silethe. Siphongubala kuthiwa uhulumende ufake izigidi ezithize zezimali.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube yena uthi abantu abathengisayo bayahlupheka uhulumende kabanaki.
Uhulumende lokhe veza ukungabi lenhliziyo yozwelo lokubusa kahle, lokhe eveza ukuba nguhulumende ongakwazi ukuba labantu enhlizweni, ngokuba abantu bayahlupheka. Abantu abakade bethengisa izinto zabo emgoqweni bavalelwe ukuthi bathengisa, basela mali yokudla, bala mali yerent, bala mali yokubhadalela abantwana esikolo okufanele babhadalele. Zonke izinto ziyabahlupha kodwa uhulumende wabeka eceleni selokhe engabanaki. Kumele anakekele ama-civil servants, abuye anakekele labo bonke abantu kunye lama-vendors. Kungabi ukuthi unakekela laba abanye bayasala, bonke abantu bafanele bangene kulolu hlelo.
UZulu ophila ngokuthengisa ukhathazekile ngoba i-COVID-19 lockdown yalonyaka ibachiye bebhazalele ngesisu amabhizimusi evaliwe osekudale inkinga ezimbalwa ekuphileni kwabo. Umphathintambo obona ngezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni utshele iStudio 7 embikweni awethule ngendlela kamakhalekhukhwini eWhatsApp ukuba isikhwama semali ephiwa abantu lugatsha lukahulumende olwe-special welfare yiyo ebachazela ukuba kule mali kuleso sikhwama ugatsha lwakhe lube selubapha uluhlu lwabaphila ngokuthengisa ukuze babelwe leyo mali. Okwamanje uthe yena lokhu ekukhefu, ngakho ke ubengezwa ukuthi kule mali na kuleso sikhwama engancedisa abaphila ngokuthengisa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umthethwandaba waphezulu owe-High Court eHarare udlulisele phambili isinqumo kusicelo sentatheli zindaba uHopo Shingono sokuhlawula isibambiso esebheyili kucala aletheswayo elokwethula imbiko engasiqiniso. Ngakwelinye icele, abaqhuba imicimbi yokuzithokozisa ama-DJ amathathu uFantan, Levos, Lodama ababotshwe ngecala lokungalandeli iziqondiso ze-COVID-19 lockdown bavunyelwe ukuhlawula isibambiso esebheyili. lokhu kwenzakala ibandla le-MTC Alliance kanye labalwela ilungelo loluntu besithi uhulumende uhlukuluza abantu ngokubabopha mahlayana. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxa lomsekeli wesikhulumeli se-MTC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafa.
I-MTC iphathi yabantu, hatshi kumela ama-members laba balamakhadi. Yikho ke sizwa sibuhlungu sikhathazeka ukuthi uHopewell Ngcono bamenzelani ulunyo olunjalo ngenxa yokuthi laye ngumuntu ulamalungelo ayinqaba njengojournalist. Siyabona njalo uvice chairman wethu uJob Skala laye bayamhlukuluza. Silaye futhi omunye uyouth wethu ofunda University of Zimbabwe la esehlezi over 42 days elokhu evalelwe. Kambe bahloseni ababusi banamhlanje? Bahlose ukuthi abantu laba babanjwe imikhuhlani ethize efanana le-COVID-19 kwenzela ukuthi babhubhe bachiye umhlaba lo. Kukhanya ngani abasabafuni ukuthi baphile. Siyazwisisa kahle ukuthi uHopewell wayencedisana lo Jacob Ngarivume besithi kufanele ukuthi kube le demonstration mhla ka 31 July 2020. Lo Skala laye wayengumkhulumeli wabo. UFadzai Mahere laye wahamba waya demonstrator. Sesibona mhlophe ukuthi abantu laba ababotshelwa amacala omnyaka ophelileyo. Sihambile sayakhangela ama prison ayisiwo ma prison, ngama dungeons lapho okufanele ukuthi abantu bagqitshelwe bephila.
Kungabe kukhona abangakwenza yini iziphathamandla zebandla lakho labanye abalwela ilungelo loluntu ukuthi benqabele ukubotshwa amahlayana kumbe bebe sokuyikunyathezela ilungelo labo?
I-MDC ilandela isisekelo sombuso. Okokuqala, sifanele ukuthi sikholise amalungelo ayinqaba. Njalo akula muntu ongathathela amalungelo oluntu. Konke lokho kwenziwa izanu kwethusela, kwenzile ukuthi abantu banyele inhliziyo bayekele ezokukhankasela amalungelo abantu, bayekele ukukhankasela ezimbangazwe, bayekele ukufuna ukuba ngama-MP, bayekele ukufuna ukuba ngama-president. Ngalokho thina njengebandla labantu sihlala ebantwini njengenhlanzi ephila isemanzini. Konke lokhu asoze sikukhuphe ukuthi siza kwenzani, ngoba amacebo ungakwambula ungakwambutshela abantu ukuthi ngiza kwenza lokhu lalokhu lalokhu.
Lo bekungumnumzana Felix Magalela Sibanda, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Limzwe xoxa lapho ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Lamhlanje uhlelo asihlizeni bomama sikhanyela kwenzakala eMelika ngemva kokugcotshwa kukankosikazi Kamala Harris ukuba ngumsekeli kamongameli welizwe wesifazana wakuqala unsundu. Joe Biden welemelika usethembise ukuvuselela ubudlelwane belizwe lakhe lamanye amazwe omhlaba ukuze libambisane kumizamo yokuqeda ingxaki ezijiyeneyo ezigoqela udubo lwe-COVID-19. Ekhuluma ekufungisweni kwakhe izolo, uBiden uthe elemelika lizabuyela endaweni yalo yokukhokhela amazwe omhlaba libambisane lawo hathi ukwenza izinto lizimele lodwa njengalokho obese kusenzakala phansi kombuso kaMnumzana Donald Trump. UBiden uhle wabuyisela ilizwe lakhe njalo kusivumelwano sokulwisana lokugugudeka komkhathi eseParis Agreement kanye lakunhlanganiso ekhangelane lezimpilakahle emhlabeni jikelele eyeWorld Health Organization. Umbuzo obuzwa ngabaningi ngothi kambe ubudlelwane phakathi kweMelika leZimbabwe buza banjani phansi kombuso kaBiden ikakhulu nxa kukhangelwa udaba lwezijeziso zomnotho. Uhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxhume ocubungula izombusazo uMnumzana Mbuso Ofuzwayo lesiphathamandla seZanu PF uMnumzana Believe Kaule.
Ngicanda ukuthi sina njengamaZimbabweans sibe kwazi ukuthi amaAmericans kuforeign policy yabo abatshintshi ikakhulu emumweni wethu weZimbabwe. Vele nganzithi ngxenye isikhathi sikaObama izinto zizabangcono njengo Obama wayengowethu weAfrica. Kwehlula singakhohlwa futhi Nkomo ukuthi uBiden nalo engusenator lamanye amasenators yibo abalethe izidera. OBiden bona abayibo abalethe izidera so umnikazi wezidera nguyosebusa iAmerica kathesi. So sikhohlwe siphinde ukuthi sikhangelele ukuthi kube lobungcono. Thina sizikhangeleleni phambili njenga maZimbabweni siboneni ukuthi vele lapha emumweni weAmerika vele akusoze kulunge lutho entweni yokuthi basikhangele bethi kathesi hayi manini sibone ukuthi umumo weZimbabwe singawubamba njani ngoba umnikazi wezidera nguyosebusa kathesi ukuthi uzangezelela kumbuza yenza njani sokukuye kumnikazi wezidera onguJoe Biden. Kodwa sibe sikhangelele ukuthi enxa mhlawumbe sasikhangelele ukuthi uObama ngesikhathi sakhe enxuza enzele into zibe ngcono njalo uBiden ngumuntu osesandleni sikaObama enxa yena uObama kulokunye kwakumehlula ngesikhathi nebusa enxa behind the scenes uObama uzancedisa ukuthi umumo weZimbabwe bengcono asikwazi njalo siyakhuleka imkhuleko leyo silayo ukuthi enxa mhlawumbe kungaba lobungcono phakathi kwethu le ubudlelwane bethu leAmerica ngesikhathi sombuso kaBiden.
Ubona busiba njani ubudlelwano phakathi kweMelika leZimbabwe phansi kukahulumende kaBiden lo Fuzwayo?
Ambuboni busiba khona ngoba iZimbabwe lilizwe elingakabi ledemocracy lilizwe elibuswa izigebenga sombona zathi entweni ezafakwayo ezezidera akukho ngitsho lokhu kodwa esesiatempte ukukulungisa. So mbona ngazathi ubudlelwano bethu leAmerica abusoze batshintsha anytime soon ngoba abaphetheyo abazimiselanga ukuthi betshintshe lutho. So ngiyathemba ukuthi okungaba khona kakhulu yikuthi sizabona ubunzima bulokhu busiya phambili between America leZimbabwe ngoba iZimbabwe lilizwe elilokhu eli-under i-dictatorship. Engikuthandileyo futhi enkulumeni yakhe ngento COVID lo babode khona ube wrong example uzathola ukuthi America yi example yamazwe amanengi. So uma iAmerica isiphume emgwaqweni ibe lenkokheli edenialism ibe lenkokheli ekhuthaza abantu ukuthi bengafaka ama mask umhlaba vele uyaphela le investment ku research iAmerica yamazwe abekhangelela ukuthini afake i research kubuye imithi ezancedisa lati esibuswa yilabo abasidlelani abadla imali even eyani. So mbona ngazathi at least iAmerica ngatola president ozakwanisa ukuthi kuthiwe ilizwe seli investile selilwisana le COVID head on kuzancedisa lamazwe lawa awe Africa.
Limbona ebusa njani uBiden baba Gawule nxa limqathanisa lo baba uDonald Trump?
UBiden uzocitsha konke izinto eziningi eziningi kakhulu ezenziwe nguTrump ngesikhathi uTrump engene eofisini ngoba uTrump ngingamkhangela ube ngumuntu owayethwele ihama ediliza yonke into yabunjwa nguObama. UBiden yena sesiza khathesi usezebuyisela zonke izinto eziningi ezosungula lezinye yazediliza inhlelo zikaTrump. Iyumbuso olokuphikisana okukhulu kakhulu umbuso kaObama lombuso kaTrump. UTrump yena njengoba sephumile kathesi uBiden naye uthwele isando uyadiliza konke lokuyana kodwa elungisa ngoba ezinye izinto zikaTrump eziningi kathesi njengoba selethi Paris Agreement liyana yizi izinto zazisenza izinto eziqondileyo kakhulu zazidilizwe nguTrump wafaka nje izinto zakhe eziningi ezingelamsebenzi ezifanana lezinye izinto ezazikhangeleka zilokuphambana phakathi ezokwakha umduli lwana owusehlukanise iAmerica bayehlukanise ukuthi abantu labana bengangeni elizweni labo bengena okungekho semthethweni kodwa kungaqhakathekanga ngokwani kodwa ke nqangikhangela futhi ngiqathanisa ngiyananzelela ukuthi zinenge izinto uTrump azonileyo aziphambanisileyo nqangikhangela ikakhulu la ku trade la lokudlelana lamanye amazwe ngakhangela labo China kubese kule le MP kweze ukuthengiselana yebangelwa nguTrump ngoba uTrump kade khangela izinto njengomuntu angani ngumuntu orun ibusiness run izinto lezi angani umuntu orun ibusiness yakhe so ngezindlela kanti sokulimaza amanye amabusinesses ulimaza ezinhlelo ezithize kuze kwagcina sokumisa ezinhlelo ezidakathekele kwezamabhizinisi kakhulu nxa ngikhangela uJoe Biden uza kulungisa konke khonoko njengoba ezaqalisa ngathi kule sisongula lamazwe amanye elungisa konke khonoko kuwoniwe nguye uTrump
fuzwayo
kuyinto enhle ukuthi sibuyele ku-America endala ngoba i-America endala ibiqakathekisa idemokrasi ibi i-America eqakathekisa i-constitutionalism i-America eqakathekisa i-rule of law lo ubaba ode khona ungamkhangela ube ngani ulejini yenkokheli zase-Africa ezibusa ongichilo ngichilo eze-dictatorship so mbona ngazathi uma kungabe engende sithi ku-American dollar i-American dollar ibingani iyancedisa even lamazwe la abuswa ngontando kayiphikiswa ukuthi kube le-democracy kungaba le-democracy
mnumzana Mbuso Fuzwayo ucubungula izombusazwe xoxele ntungameli Nkomo we-Studio 7 njalo lelunga lezano PF mnumzana Believe Gawule. Kulabantu abathi baya kulandela kakhulu ukwenzakala kwelemelika okusanda kususwa umnumzana Donald Trump esikhundleni sokuba umongameli walelo lizwe. Kodwa kulabanye njalo abathi kumele uZulu alungisise okuhluphayo eZimbabwe hatshi ukulandela ukwenzakala kwelemelika lakwamanye amazwe. Ake sizwe abasithumezele imilayezelo kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318.
Ngidlalela kakhulu indandela kakhulu indaba kaPresident wase-America Donald Trump. Mina ngibone ngathi konke okwenzakele ku-right. Kuyasibonisa lathi ngapho ukuthi nxa president edliwe akalamandla ukuthi engenza umathanda endaweni kumele kube yisibona sesihle khona ukuthi abona ngathi ukuthi udliwe uzamile lokho akuzamayo ukuthi abhayizise abantu ukuthi ethi yena urojiwe kodwa manje avela kwabamlaleli kumele aphume nxa edliwe abantu i-freedom ibe khona hayi usho ukuthi abantu sebone ngani i-America isisibona lesibi isibona lesihle lesana ukuthi umthetho uyalandelwa ngale hayi lokho kwenzeka lapha kithi eZimbabwe lapha azivele into ezenzakala lapha avele umthetho awulandelwa ndiyelwa so into engiyibonayo kahle kahle America isibona sikhokwenza iyabonisa ukuthi umuntu xa ezama ukuthi yena afuna ukubusa ngenkani ebantwini vele abamlandeli
mina ngile problem enkulu kabi ngabantu base-Africa ngoba abantu baseZimbabwe kakhulu abayekeli indaba yase-America iyabathinta yebo kodwa bengagxilikiyo engathi sekukhona abazokuzuza e-America kababhekane leZimbabwe lenkinga eseZimbabwe lokuthi i-economy yeZimbabwe sizayivusa nini njani abantu baseZimbabwe bazohlangana kanjani ngobuzwe ngobuhlobo sibumbane sibe ngabantu beZimbabwe kwazi ukuthi lo indebele lo yishona lo uyitonga sakhe iZimbabwe siqhubeka siya phambili indaba ye-America sibayekeleleni abantu base-America kungathiwa khona ye i-America ibiyisibonelo thina sibaba yisibonelo nini
umkhuhlane we-coronavirus uyasihlasela sibile elizweni but into enkulu ebengiyibona mina eyenza umkhuhlane lo uhlasele one council izulu linile bavalela abantu amanzi abantu batshana beminyene emabhoholi ezikojo ngale bekotshoza amanzi baya beminyela kula social distance omunye lomunye abefuna ukukha amanzi two sibuye ku-transport egovernment yavala i-public transport yathi uzuphoba zathwala abantu abantu bayama kakhulu kuma-queues laphana njalo uma umuntu esecabanga endlini kumbe secabanga emsebenzini ekuseni abesephuzile social distance asuzeyikhangele
labo ngabanye babalaleli baka-Studio 7 abasithumizele imilayezelo yabo kuWhatsApp unombolo ezithi 001-202-465-0318.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930-6175 la ku 7255 kHz ku shortwave.
singekehlukani sihlobo othe sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uzulu ukubana alandele iziqondiso zokungahambahambi njengendlela yokuvimba kumemetheka kwe-COVID-19 ezelockdown. Abaphila ngokuthengisa kuBulawayo sebecele uhulumende ukubana agcwalise isithembiso sakhe sokuthi uzabe banika imali yokuthi baziphilise ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. Sebedlalela kumashumi aphezulu kwamahlanu abantu ababulawa yi-COVID-19 ngelanga linye eZimbabwe kususelayo uqaliseni kwayo nale iviki. Izolo kuphela kubhubhe abantu abangamashumi amahlanu lane 54. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo ngupraxitus Jeremiah.